Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4,500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu wagara uchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, ava vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana kunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozova yemidonzvo rehurumende uye wodonzvo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinister of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai Mutambasere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare Mutambasere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, ndakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo hwekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye vari kumatenga vachiita yekuchengeta here kana kuti vari kutengeserana, hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe neReserve Bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuAmerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika, veruzhinji vachaatambira zvakadii.